Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Tuesday, December 23rd, 2014. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Live Talk, we are talking about road traffic accidents this festive season.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com.
We are monitoring all bus terminals in the country. We are monitoring all highways and feeder roads. And we are also conducting patrols in the residential areas, industrial, and farming areas. So what we are appealing out there is for maximum cooperation from the public. We want each and every person to play a part towards this holiday. At the end of the day, we reduce carnage, we reduce crime. So that's our message to the public. Zimbabwe Republic Police are here to show Kumuomwe. Kuna wanopa, neva nopiwa, tunosunga vese. Angave wacha harukupa yewe motikari, na hiyo mpulisa anotora vese, tunosunga. Mpulisa anovapiri, vanibasa, tumu indi kafuti kumatarezi, mwoswa kutahinda anotongwa. The number is the Pacom Levy Desk 703-631-703-631-STD-04.
We are Janisa Kulu, Ula Segura, Fifth Mulu, Omne, Nizangara, Niskati, Avant Bakan, Lutiba, and Suguza, Laminang, Yabunan, Zilan, Gobla, Lapa, Immortals, the Suguza, Ning, Akulu, M. Quakwani, Loko, at the Singapukan, Lilan, over in Makisimus, Amaning, La, Akulileo, Yandu, the little Guti Motors, Kaka, Usuragala, Wamafuta, M. Quakwani.
Once again, thanks for joining us, and you are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about road traffic accidents this festive season.
Police spokesman Chief Superintendent Paul Nyati says 515 road accidents have been recorded to date compared to 470 during the same period last year. The police spokesman says 31 people have died so far. This is the same number of people killed during the same previous festive period.
He added that 262 people were injured compared to 138 last year. 1,239 vehicles have been impounded for defects, while 52,150 tickets were issued out for various traffic offenses. Nyati says major causes of road traffic accidents include speeding, overtaking errors, and failure to give way by drivers on approaching road junctions, intersections, and other controlled points.
What are your views on this issue? If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. You can also send us a message on WhatsApp. Our number is 1-202-465-0318. Yeah,
for it. Wongoka hamadzadiwa nasi, tinauti tingitichitarisa nezvenyaya yenjodzi mugwagwa. Manzwa kwekutanga kwechirongwa, mutauriro mapurisa achitaura iye kuti havasi kuzotendera kuti vanhu vaite zvavo madiro ajojina mugwagwa umu vachipa mapurisa chioko mhomwe nezvimwe zvakadaro daro. Asi vanhu vanodarika makumi matatu vatorasikirwa neupenyu, zvinova zvinhu zvatinenge tisingakurudzire nekutarisira. Kuti pazoro rino rekisimusi pane kuti vanhu vagare zvavo gibs vachidya chicken nerice vanozopedzisira vapa rufu. Rufu runorwadza zvikuru nekuti panenge posarawo kazhinji, vana vanenge vanherera vasina anoriritira. Zvinhu vamwe vanosara vakuwara zveupenyu hwese. Nekudaro zvinenge zvakanaka kuti vanhu kana vachinge vachityaira vachikaire vachiteedzera mitemo yese yemugwagwa. Uye kana vanhu vamwa zvakanyanyisa, zviri nani kurara zvako panzvimbo iyoyo kana kuti wotsvaga munhu asingamwe wo drive motikari.
Yeah.
Kazhinji hazvidi kuenda uchimhanya mumugwagwa umu. Kana kuchinaya sezvakuri kuita izvinezvi zvakakosha kuti vanhu vange vasingamhanyise motikari dzavo mumigwagwa. Kune mombe munzira dzakawanda kumamisha uku. Unopedzisira warova mombe, vanhu vorasikirwa neupenyu. Vanhu vakawanda, magamba akawanda akaradzikwa nenyaya yenjodzi idzodzi dzemugwagwa Gibbs.
Yeah, we were like inda by Tlamtaje Blessing. Njengokucho kwako ke zuri kandaba yokuchiwa kuBlessing kuti lamhla sikhangela udaba lwengozi emgwaqweni. Sulukhangela ke udaba lolu sesizwile ukuthi kulabantu asebefile engozini lezi. Njalo labanye asebelimele sibili emgwaqweni. Kade sinxa sibala ngamachumi amathathu lanye abantu befile. Kuqalisa ke ngo-December 15. Siyakwazi ukuthi isikhathi lesi sekhisimusi sijalo ukuqalisa mhla ka-December 15 siyephela mhla ka-January 15. So ngesikhathi esifanayo nyakenye ukhanya ngazani kade ufe Blessing abantu abafanayo. Njengakhathesi kodwa ke okungani ke akupheli ukuhlala kukhona ivele kulabantu abangani bayafa kaningi ngesikhathi sekhisimusi. So ke esingabaxwayisa khona kumbe abaxwayisa khona izintshantshu zalaba ababonayo ukuthi kuhamba njani, lingatshayeli izimota lidakiwe ngokuqala lokho. Okwesibili, linganathi libe selitshayela izimota, kuyabulala khonokho. Njalo nxa ligijima khonapha emgwaqweni lenza ukuthi abanye abantu abahambayo la emgwaqweni bengaboni ukuthi kuhamba njani. So ke zulukandaba qaphelanini ingozi emgwaqweni. Singabatshila lelo lizwe.
Of course, the World Report on Traffic Injury Prevention says that, and I quote, "Road traffic injuries are a major but neglected public health challenge that requires concerted efforts to effective and sustainable prevention. Of all the systems with which people have to deal every day, road traffic systems are the most complex and the most dangerous. Worldwide, an estimated 1.2 million people are killed in road crashes each year, and as many as 50 million are injured." That's not a small number, Gibbs.
Yeah, yeah.
1.2 million are killed in road traffic accidents every year. And yes, 50
million
every year are actually injured.
What's the fire against Sintuke? Ngokucho imbhalo esibonayo lapha ebhalwe ngabantu abachiyeneyo. Abantu abayi 1.2 million bayafa emgwaqweni yonke iminyaka. Singabona ukuthi ngo-2014 bolabe 1.2 million bakhangela ukuthi bazabhubhela emgwaqweni. Kube sekubuya i-50 million ngabantu abalimala emgwaqweni. Lokhu kuyethusa kakhulu. Umhlaba wonke jikelele kanye ingozi lezi kazipheli. Kungani kuyamangalisa sibili. Ngibona sesila abantu ke abakhona lapha ke ecungweni esilobani ke please.
Yeah, first we have Mr. Mondleni Dube. He is a combi driver applying the Blawayo Gwanda route. Mr. Dube, good evening.
Good evening, how are you?
I'm doing great and thank you for joining us. We also have Mr. Blessing Chebundo. He's the former transport portfolio chairperson in the Parliament of Zimbabwe. Mr. Chebundo, good evening.
Good evening to you, brothers. Good evening to you, Zimbabwe.
Thank you so much. Good evening, and thanks for joining us, Gentleman Gibbs.
So we'll start with you, Mr. Dube. What are your experiences on the road, especially during this period of the year?
Okay, thank you. Currently, because compared to the recent years, this year there's not much traffic, but I've witnessed a few accidents here and there, of which most of them, I can say, the main causes is fatigue. As you know, that our brothers come from South Africa, and some of our drivers driving up and down, you know, may be getting to commit the targets which I wanted.
Thank you.
Yeah. So now, kangeleke Dube, ungathi okuhlupa kakhulu kuyabe kuyini singakufaka ngesinto. Sahambe kumnumzana Chibundo.
Okuhlupa kakhulu mnumzana ukuthi yabona mawuchayela kufanele uze isikhathi sokuphumula kwakho. Ikanti ke abaningi masikhangele like namhlanje kusene ngithemba ngokubulawayo. Ngithole enye iquantum njengathi actually vele imbangela lapha bekuyikulala kungasikho ukuthi mhlawumbe kuyikulala ubuthongo. And yabona ukuthola ulimala abantu nje abangenacala into elinjalo.
I say also akulu ke Mnumzana Dube, he was reiterating that, you know, the greatest issue here is tiredness.
Mm-hmm.
You know, some people get tired, especially those that drive from South Africa. Mm-hmm. They got tired, and, you know, at the end of the day, they're involved in this car accident.
Mm-hmm. Mm-hmm. Now, Mr. Chabundo, when you were still the chairperson of the transport committee, there were obviously many things that you recommended to reduce the carnage on the roads. Has anything been implemented? What were some of your recommendations to the responsible ministry?
Thank you very much. Before I answer, let me thank you, Studio 7, for the good job that you are doing for the nation. I think this program is very important and very relevant, and it reaches out to many people. Mm-hmm. It also says there's a campaign around this time.
Thank you so much, Mr. Chabundo, for the kind words.
Specific question.
Mm-hmm.
During my tenure, I remember very well that you produced so many reports and interacted and interfaced with the ministry. And our major thrust was on the policies and also on the money that the government was giving for the maintenance of the roads. And going by what Zimbabwe is experiencing now, I would say very little of our recommendations were done, specifically to do with the maintenance. If you look at the roads of Zimbabwe, they continue to deteriorate, except one major road, the one that starts from Plumtree via Harare and Tumtare. Majority of the roads have not been done, you know, adequately, and we continue to have major contributing factors to accidents. That's the state of the roads. Then my view is seconded by the attitude. I would say to a greater extent, the issue to deal with the attitudes of drivers and other road users. Yes, there is significant effort that has been done by the government. But, you know, with the cocktail of sectors that contribute to the road carnages, you don't need to stay at only one sector. You need to look at all the sectors. Because they complement each other, and it's actually a chain of events and a chain of factors that leads to the accident. Therefore, we need to take it holistically, and the government is found wanting, if I look at it from that angle.
Thank you so much, Mr. Chabundo. For those of you who are just joining us tonight on Studio 7 Live Talk, we are focusing on a very important issue. That is the issue of road traffic accidents. And usually around this time, this is when many people lose their lives. Mr. Dube there mentioned people also driving from South Africa. Mm-hmm.
Injiva. Sibili kota ziyadinwa phela. Uthi uyabuchayele usuka eJohannesburg, usuka eCape Town. Uchayele ngoba usuku bonke, ngase ufika endaweni lapho uyafika khona. Usually uyathi kahle ngivalile into elilodwa, pho ukuthi ngilale kancane. Kwafana ukuthi ucwayize ulale kancane ingozi ekala kanti.
Ichokwadi
uyakutshela khona ngoba.
Ichokwadi zotorwa na Gibbs ukangobhaira chete kana 30 seconds.
Uhambile kuphela.
Wapinda munjodzi nekudaro. Tinokurudzira kuti vanhu kana vachinge vaneta unofanira kutsvaga panhu pakachengetedzeka kana kuti pari safe kuti umire orara hako ipapo kusvika wakunzwa kuti wakukwanisa kuti ungochidhiraivha nekuti vanhu vakamhanyira kudhiraivha zvikuru sei vachirara ndo zvimwe zviri kukonzera njodzi mumugwagwa. Regai tiende kuvateereri vedu. Tina mukoma Harry, I think ndove kutanga. Makadii? Aiwa, tiripo. Muri kupi imi? Muruku DRC.
Yeah.
Muno driver marori wo here kana kuti murungo shanya?
Yeah, ndino driver marori.
Tiudzewo kuti mugwagwa mumakamira sei uye kuti manengo yakareba zvakadi muchi driver marori iwaya.
Okay, ndini ndane sezvirwe chi driver marori.
Mhm.
Tandudo kutaura, ndiko kuti parutaurwa fekta yekuti pane madrivers ane mabad behavior anokonzeresa maaccidents nekuwirirana nayo, asi pane zvimwe zvakanyanya kukurisisa zviri kuitika zvisiri kutaurwa nezvazvo. Sekutanga, like Mashingo Road, pane nzvimbo dzakawandisa sekuti kana kufamba Mashingo Road hatatokwane zvachose kupesana mota mbiri pane Mashingo Road. Saka akaita munhu kuti anenge ari South Africa gore rese ozoriuya kuZimbabwe for holiday. Anenge asirazve kuti kusvika paka hapakwanisi kupesa mamotikari two but muri muhighway. Saka paanosvika padhati rodhi achisanganiwa nemumwe munhu asingazive rodhi iyoyo ichen accident automatically ipapo. Emiri secondly, Mashingo rodhi ine mamwe maportholes ekuti haukwanisi kunzvengera kana kusaidhuku kana kusaidhuku rinenge riri pakati perodhi. Emi mapurisa for example uchibva muHarare kusvika pabp ndogona kuwana almost kuma 8 to 10 road blocks padistance ye 50 kilometers kuti usati wapinda patoget rekubuda muHarare unovaona paroundabout pambudzi papaya wovaona before toget tichingoyambuka toget wovaona mubp unoona about 5 saka munhu kana anga abram aine jeni yekuti ndikabva muHarare nguva dzakati ndosvika kubedbridge nguva dzakati ndikadzimiwa pakati pese apa anopedzisira akuofaspida motikari. Enichechituru pane dzimwe mhosva dzekuti motikari diki inenge ine mastoplight yekuti ine about 3 mastoplight kumashure kuti mamwe anenge ari padhuze nescrini mamwe ari kuzasi kumastoplight akangoita 1 richiri kusenza mapurisa hakwanisi kupa munhu wemunyu kuti ano ndikasvika pamberi apo bozotenga 1 globe raasira pastoplight mureplace vanobva vatofunga munhu akadaro kwota dzimwe mhosva dzekuti kana kuti pickup haina kunyorwa gvm but munhu iye haana zvaakatakura ari ega anofanira kungopihoni kuti hamotikari yenyu inofanira kunyorwa gvm kana kuti chii but mhosva dzese idzodzo inenge iri serious offence and every stop munhu anodhimiwa zvekuti kubva paanenge abva paroadblock kakanenge patoo nemumwe dhraivha aconfused yaart of budget ari behind time ende iunderstand kuti vazhinji vacho mapurisa anosevenza netargeti kuti unofarira kunyora matiketi arioti so much saka ndipanezeke paakutsvaga dzimwe mhosva dziri dzisiri weti kuti munhu asunge saka zvese izvozvo zvaitika pamusoro pekuti munhu agarawo vamwe vane mabhedhi behaviors of driving like yanga achitaurwa kunzi vamwe vanoonwavo drivers zvinoitika but ipapo apa zvakanyatsoongororwa kuti is it normal kuti adistance of 100 kilometers or 150 oona close to 20 road blocks.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma here nepfungwa dzenyu.
Bese pawapfuura pangori nekagrospod kana tikatownship kana patori ne2 road blocks ichiapuno chakirochalike muchivhu chipinda muchivhu unovawana uchibuda muchivhu unovawana but unoona kuti distance iyoyo less than 10 kilometers munhu kuti asaarota no gentleman yasungirwa mhosva iyoyo ndapopiwa tiketi kuvanzi itinot authority yekuti uchifamba chinhu ichocho usati wachigadzirisa saka munoona kuti munhu akaramba achimaikidzwa especially panyaya yekuburisa mari yagara iri shoma kuvanhu va anopedzisira aakudhraivha time achibhalansisa miti zvake mumusoro saka tinenge tatoona dhraivha ari confused already.
Tinotenda mukoma heri, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu. Regai tore imwe muteereri. Mukoma Donald, makadii? Kuri sei kumasvingo?
Kumasvingo kunotamba kuri teni, kuri sei kuAmerica?
Ndizvozvo zvemutowa kumwe wakaoma kumwe munyoro. Tipewo kuti muri kuona sei mamiriro enjodzi mumugwagwa umu, mukoma Donald.
Zvinosiririsa mukoma Blessing. Rekanimbotaura ndichida iso marodha haana kungouraya vanhuwo zvavo kuti vanhu vakaita like the likes vana boda gezi vaiva vaminista tina nakarakadzai mike karakadzai tina vatori venhavo vakaita sana mina timangira kureva mabhizinesi men akaita sana David Zamchia vana Maizen tsangirai vanhu vese vakaparana nemugwagwa ivavo handizivi vamwe vanhu vakatowanda apa ndangomenjena hangu vashoma vandangorangarirawo vakasiyana siyana handiti Saka mabasa kuti ro diga dzige ndi vasokuti ma politicians awa ndo ane basa rokunyaya kuto pidza nyaya yacho mparliament kuti vakumana ngati one kuti mugwagwa yagadzikwa pane kungokolekta mari pamatogeti pasina chetomboona kana vopecha mapodos vongotora gravel vakumana rofuriya rofuridzwa namagonyeti rosumuka gomba rongoramba richingwa zvechimburichingwa gompoto ngavaone zvimwe zvinhu zvine pane group 5 inogadzira road from Plumtree to Mtare yaya yakanaka mugwagwa wayo zvekuti vakamupa tenda kambani yayo ikapuwa tenda yekuti gadzire Harare bed bridge Harare yapedza vanhu I think zvingava pane kuti vai mumupa muboi kuti agadzire road iya zvino tikanganisa nekuti mukataka road yekushurugwi vaya manda mahwe inoenda kubweru yaya yakaparara nenyaya dzogadzirwa dani machaina kudachiya mheno zvinopedza upenyu hwavanhu group 5 ngaipuwe tenda igadzire mugwagwa mikuru handini kuona muona mukuru wabesing
aiwa tinotenda zvikuru mukoma Donald
inzwa andine kwiri futi pamukomo ndinotenda namashandira amunoita mukoma blessing asi pane pangu pandinongoti batiwe napo
taurai tidzwe
mukarangarira studio 7 inini na obey ku South Africa tine kutizima pioneers yeche yola zvitokwi nana tina ku South Africa
ehe
mupangu wakungoita ini ndimototiziva nokuti nana achafa kumhondoro ndovaziva veshe mukoma blessing vanhu mapioneers nemi mumazeva ndotendera nekuti munotendera nezvandotaura
aiwa ichokwadi
vanhu ivavo kamukoma blessinga mupangwa wombotipawo preference yekuti timbotaurawo palive tichimubhila tichimotivheta ndaida kumbira kuti muzotifonerawo ndimbonzirawo meseji yangu yepachrismas ndimhorosawo hama neshamwari palive pandichii
aiwa hapana chakaipa tachengeta nhamba yenyu tinayo mukoma Donald tichakufonerai totaura deni
ya noti aiwa hakuzi kuti ndofara chese namashandira munoita ndosaka mutiwanchida ndiri muteereri handina zvara risingateereri program
aiwa tinotenda zvikuru mukoma Donald munotipa manyemwe
aiwa ndatenda mukoma blessing yagibs
tinotenda of course the first caller Harry is a driver. He plies the DRC Zimbabwe route, I presume. He's saying he has 7 years experience, and he cited a number of problems that are causing accidents, potholes. He says the Mashingo to Harare Road, at some places, it's narrow, you know. So if you are driving there for the first time, you might not know these narrow places, and this has caused a number of accidents. And he also said that he's concerned by the number of police roadblocks along the way. You know, he's saying that it appears, you know, the police officers are just extorting money from motorists. And at the end of the day, motorists will be frustrated. So they won't be concentrating on driving because they are frustrated, and this leads to accidents. They are agitated. Then we have Donald, who wants to call himself a pioneer of this program. He's saying that he blames the politicians for not ensuring that the money being paid on toll gates is being put to good use. Gibbs.
Yes, sibuyele ke kubaba Dube umbongeni Dube mnumzana kolecweni. Mnumzana Mbongeni Dube.
Hello.
Omondleni ukhona baba?
Ngikhona baba, ngikhona.
Ye, sizwile lapha kulabalalele kade bekhuluma ngokuthi kugcila amapolisa lapha emgwaqweni njengoba begcwele kangaka. Abantu licina lizonda ukuthi lihamba libadiza and into ezinjalo. So khonoko kutshaya njani umuntu enhliziyweni ukuthi agcine engasaconcentrate ekwenzeni ukudriveni lapha?
Hayi qiniseko yikuthi mfowethu ukuhlukumezeka ngaba vele uchayela kokuqala awufuneki ngemva kwesiteji noma uhlukumezekile ikanti-ke kukwala khona nje nxa ukhala uthi phethele ikhanda nje ngcono ungadrayivi ngoba 1 second you-lose concentration yabona so thina-ke kuthi kugwanda road abaningi sikwanile silama-request sikonke kukwanile amapholisa ama-smith amakhombi nje imiswa nje becheka as a formality otherwise yonke into ikwanele ukukwanda road and ungakhangelisa from ucheka konke lokhu ama-accidents akhozwa ngamakhombi like asengcono by far kula kuqala laphana pho ngokuhamba nje uthole i-road block maybe sesigodini ethole enye phambi kwegwanda yabona
so hayi
kodwa eqinisweni ukuthi hayi uma uhlumezekile sibili hayi ngiye kudrive ngifela athi yesa esumezeke esikhaletho olumethi ufaki mpasa la bantu emoteni sebe chingu kutu wenzireni kote amatu mele bahambe la ya umengi shakolapu kutu ngabuchwa la kwa nasuta hama kwa mkelu kuzula weni bakutu kumele kutu wenta hai hama la usamusani suzu kutu ngute ile mana isa palani
ye kutu bubi wami kwa koke umenja ni kolapu kwa mnumza natu
yona ibu lao yo kwanda nje ngoba singathi iyo ina ubuyi bayo ukuthi inkomo ziningi and amafence awasekho lapha emaceleni inkomo abantu beke inkomo ziphonga ukusabalala ayikakhulu indawo zizobhalabhala ogcile khona inkomo haya akudluli nje amala ngambalwa ukungela inkomo echayiwe ukungela bhukuna nyama kanje efosileyo nje khona phana imoto yaphuma kodwa nje kakhulu iroad marking ukhanyisa amamarking ngoba yona ngeze ulisina vela uboni lutho
aha siyakuzwa kakhulu ke mnumzana Dube ungayikhatshana ubambe khona phucingo. So what Mr. Dube is saying that you know it's very hard to drive when somebody is frustrated especially when you go to a roadblock and then you know police give you some kind of problems. So he says if you lose 1 second you're gone, you're going to be involved in a car accident. And then in fact I went on to say that right now along the Gwanda Ulaya Road there are few combi accidents, and he says compared to the previous years, and he says there's a lot that they are learning, you know, and the roads, of course, they've got problems like the road markings are not as good as they would hope. And he says the other issue is there are too many animals along the road, so he made a count of you know cattle and you know those domestic animals,
donkeys
and so forth. Yeah. Because you know those kind of fences that used to be there, they're no longer there, so that's a problem.
Regai tidzoke kuna vachebundo pari kutaurwa nyaya yekuti vamwe vari kugununguna kuti mapurisa ari kuita ma roadblocks mugwagwa umu anenge awandisa. Munoona sei nyaya?
Ndinoona sekuti icho kwali kuti mapurisa akawandisa ma roadblock. Kuti anozokundudzita zvakadii kufrustrate vanhu zvavaita wana haiheri is another area ndinofunga kuti inoda kuti inyatso kutarisiswa. But pane rimwe gore yandichikutondera rakamboita mapurisa strategy yavo yekuti every 5 kilometers vaisa kasaini kanenge kanzi police ahead asi mberi kwati pamwe vasingambonewa nemapurisa acho. Ndakaona sekuti kana takatarisana nechinangwa kati nedonzo respidi yeattitude avanhu yavona kanga zvinoti contribute because gore iroro takaona reduction yemaaccidents ane chokuita nekukonzerwa nespeedi neattitude yevanhu vanenge vakamwa madrive. Saka zvinhu izvozvi zvinaitii wesaitini chizo estory that you were reading world over nenyaya yemaaccidents anoita 50 million achiuraya 1.2 million kuti ari complex. Izvozvi izvozvi zvobva zvatiritadza kuti zviri complex kuti miti kuwanda kwemapurisa kungakonzera maaccident. Asi dzimenambokunotoprevenda kuona kwandiita kuti munhu wese anenge ari alert kuti I know police are there kuti vaite enforce the laws zvemugwagwa. Saka unogara uri very attentive kuti ndigona kukana mapurisa. But at the same time its true kuti rigona kufrustrate kuti mapurisa ada mazuva ano akukondukudhai kuona kuda kwechioko mumwe chaita wana heri chiya vanongotora vanogona kuti chiti pamari chifura wendi iyo mota iri defected ende wokondiwo yakadaro hazvive kuti mota yatonaka mugwagwa imomo. Saka zviri complex kuti vamaita zvinokondributa kwese zvogona kuaccidenti pazvogona kucondributawo kuitawo kuti kudziridza njodzi nekuti munhu anenge ava aleta achityira kuti mapurisa ane ari mberi achandoona zviita zvisizvo.
Aiwa tinotenda vachebundo rambai muri parunhare navadhube mukoma neva rambai makabata
unadiinoba vana pecimweni ubambe ungaikachana kona apo okulumisinto ungaikachana pa
of course we urge our radio listeners to buckle up sungai mabhande zvinoita kuti kana mota ikaita njodzi musarasikirwe neupenyu. For our radio listeners, unfortunately it ends here but we are streaming live, so go to voazimbabwe.com and press on live talk. This is Blessing Zulu
and I'm Kip Stube saying stay tuned to Zimbabwe.